Ichokwati kuti nasima ngwanani tasangana ne city council nemame ma organizations kuongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovema.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi?
Isisu tatenda council ne stance yakaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabusinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vatizoenda kwairi problem iripo, problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhureweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabusinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti baitsina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure iyi inyaya yakagara iripo. Mvura yayo yaita makore 125. And up to now, it's still dealing with problems, the infrastructure. You know, the city council, the government, national government, but also, if they come together, they will be able to grow once and for all. Because it will affect production of my company, and at the same time, you know, when I would have chased away my investors.
Kwa matambudziko emagetsi, ari kubatawo sei mabhizimisi enyu?
Magetsi, that's another nyaya inesa zvikuru. And in fact, nyaya iyoyo yakakonekitwa nyaya yemvura. Pump water, you need magets, and kana kusina magets, that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem, DOA production, again, kuti most of the time, kusina magets, and therefore production, you know, to get.
Saka ve kanzuru, vati wano tarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvekuti mungawana mvura?
Parikutarisira vhiki rinouya, parikuti vanogona kupedza pa weekend iyo.